zvinozvi ri kuitika spereki hazvisiri kubata mapurisa nemasoja chete asi zvinobata ruzhinji rwese rwevashandi vehurumende yezimbabwe zvechokwadi chaizvo chaizvo ndezvokuti vashandi vehurumende yezimbabwe vari kurarama upenyu hwekunonga svosve nemuromo mari dzavanotambira vari kurarama upenyu hunosiririsa chaizvo kupfuura upenyu hunoraramiwa nemunhu anofudza mombe kune dzimwe nyika saka ichocho ichokwadi nekuti hakuna munhu angavaka imba yake achishandisa zvokuvakisa zvaanotenga nemari yekunze kwenyika kozoti kana akupinza vanhu otarisira kuwana muripo nemari yemuzimbabwe yatinoziva kuti haitengi saka vazhinji vane dzimba dzavo kana vachirendesa vanotoda kuti ubhadhare nemari yekunze kwenyika inova mari isingawanikwe nevashandi vehurumende vemuno muzimbabwe
tanga tanzwa kuti pane mamwe mapurisa nemamwe masoja angadokemba padhuze nepolisi station ndizvo
matende papolisi station aripo zvechokwadi asi sezvaziva tese kuti pakamba yemapurisa panogaro tichiwa matende vachiita maoperations akasiyana siyana kuti tichinyatsoziva manje kuti ava ndivo vaya vekutadza kubhadhara marendi mudzimba mavari kugara umo vauya kuzosvaga pekuvata here kana kwete zvinonetsa kuti tizive asi chokwadi chaicho chiripo hachidzimike chinoramba chiripo chekuti vanhu ava vari kutambudzika kuti vakwanise kuraramisa mhuri nekubhadharira mhuri pekugara
pane zvamamboonavo here kana kuti zvamambo zvavo zvaita sokuti mutenderane norunyere kupe rwatiri kunzwa irworwo
yes zvandaona ndezvokuti mukamba yemapurisa mune matende arimo akaiswa imomo vanogaramo kuti ndivanani handina hangu ruzivo nazvo saka zvinondipa kubvuma kuti iyi ingava nyaya yechokwadi nekuti semugari wemuvictoria falls ndinotonyatsozivawo zvechokwadi kuti kana uchibhadhara rendi kuvazhinji vane dzimba dzavo vaakuda kuti ubhadhare nemari yekuamerica ende ava vanhu mari iyoyo havasi kuiwana zvinoita kuti tibvume kuti matende arimo ari kutobatsira vamwe vanhu vemapurisa nemasoja vari kutambudzika kugara mudzimba dzekuloja
ko vamwe vanhu vasivitsvawo mapurisa kana masoja vane dambudziko rimwe chete iroro here
mumakambani umu vamwe vanoshandira makambani anoita nezvetourism vane rumwe rubatsiro rwavanogona kupiwa nemakambani avo asi ava vasiyana manje nevashandi vehurumende nekuti mapurisa nemasoja chavanogona chete kushandiswa nekupururudzira kupiwa magambutsu nehelmeti nyuwani asi kana pasvika panyaya yemuripo wekuti vakwanise kurarama upenyu hunokodzera basa ravo rekuchengetedza runyararo munyika mari yavari kuwana haifambirani nebasa ravari kuita saka ava vakatosiyana zvikuru zvikurukuru nevamwe vanenge vachishandira mamwe makambani nevamwe vasiri masoja nemapurisa
asi mugudhamo zvinhu zvakagadzikana hapana chinoratidza kuti vanhu vakatsamwa kana kuti paangangoita mhirizhonga
mheremhere pari zvino hapana asi uchitarisa uso hwevanhu vari kufamba unogona kuona kushungurudzika kunyunyuta nekutsamwa muvanhu vari kuzvifambira zvavo vachiita zvavari kuita zvekutsvaka kurarama nekuti upenyu hwemuzimbabwe hwakaoma hwekufamba wakaruma rurimi.